Mangwanana kanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu kukadzi 27, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru weUnited Nations otarisirwa kupinda muZimbabwe nhasi kuzotarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzechikafu sezvo vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara. Hurumende yopomerwa mhosva yekusateerera mutongo wedare repamusorosoro wekuti kambani yayo YZCDC imire kuchera mangoda kwamarange. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezverubatsiro musangano reUnited Nations vaMark Lowcock vari kutarisirwa kupinda munyika nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu rwekutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzekubatsira vanhu vari kutarisirwa kuti vanenge vachiziya nenzara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana gore rino. VaLowcock vari kushanya munyika panguva iyo vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vari kunzi vanoda rubatsiro rwechikafu nenyaya yeku vanoda rubatsiro rwechikafu nekukasika zvitevera kusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekuoma kwezvinhu mune zveupfumi. Mukuru weUnited Nations uyu ari kutarisirwa kushanyira nzvimbo dzinosanganisira Epworth nemudzi matunhu anonzi ane vanhu vakanyanya kutarisana nedambudziko renzara. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti rwendo urwo rwakanaka zvikuru uye rucharatidza pachena matambudziko akatarisana nevanhu munyika kunyange hazvo kunyanya gore rino sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka.
Rwendo rwakanaka rucharatidza pachena matambudziko makuru mukumhuri yeZimbabwe kunyanya nekuti tinoziva kuti gore rino igore renzara, kune zuva vanhu havana chavakawana vakawanda pakukohwa chibage chemudura. Nekudaro pane zviuru nezviuru zvevana veZimbabwe vari munzara vanoda kubatsirwa nekupuwa chikafu kuti vasvike pakupedza gore kunobatazve rimwe gore rinouya. Zvakarewo pane mamwe matambudziko arimo kunyanya pautano, nyaya dzezvirwere, chirwere chemanyoka chekorera nezvimwe. Tinovimba kuti vatungamiri veUnited Nations vachabatsirawo kuti zvoitwa sei, asi chikuru chinofanira kuti chivhenekwe inyaya yematongerwo enyika. Vanofanira kuti vapabate ipapo nekuti utongi hukanaka hukaswaturwa hukarurama hukatungamidza zvido zvevanhu zvinobatsira pamatambudziko ekushaya. Nekuti tinoziva kuti panguva yapfuura mamwe matambudziko aisanganikwa nawo aiva ekuti pakunogova chikafu kune vari kutambudzika kumaruwa zvaizopedzisira zvoita sekuti zvazvematongerwo enyika vamwe vanenge vachinzi ndivo vamupata vanopikisa vachinyimwa chikafu. Hakuna munhu anofanira kunyimwa chikafu achishaya pamusoro pekuti atsigira bato ripi rezvematongerwo enyika.
Tingatarisira here kuti mukuru weUnited Nations uyu achange achizowanawo mukana wekusangana nemativi ese kuti hurumende vanopikisa nemamwe masangano anoshandawo nevanhu kuti vazonzwa zvese zvamuri kutaura izvi kubva kumativi ose?
Ndiyo kurudziro yatinopa. Zvingazokona hazvo, asi zvinenge zvakanaka kuti kana vakuru vachinge vashanya vakurukure nevanhu vese mhuri dzese dzakasiyana pane zvematongerwo enyika nepamagariro kumaruwa nemumadhorobha kuti vabate muzongozongo wenyaya kuti ndezvipiko zviri kumbonetsa mukati menyika. Vanofanira kuti vataure nevanhu vakasiyana, vakuru vemakereke, vakuru vemabhizimusi, varimi vakuru, madzishe, vakuru vezvematongerwo enyika mapato akasiyana-siyana kuti vanzwe pfungwa dzakasiyana dzekuti matambudziko ndeapi uyezve ndezvipi zvingaitika kana zvingaitwa kuti pave nedonhodzo pamatambudziko atiinawo.
Tinoona kuti mukuru weUnited Nations uyu ari kuuya munguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Inyaya yavangatarisawo here kana kuti vanongotarisa nezvemagariro evanhu?
Magariro evanhu anosanganisira nyaya dzekodzero. Nyaya yekuwana chikafu inyaya yekodzero. Kune kodzero yemunhu wese kuti ave nechikafu chakaringana, chakakwana, chinovaka muviri. Kureva kuti kana vachitaura nyaya dzezvechikafu kuti chikafu hachiwanikwi ikodzero, kana vachitaura kuti vanhu vese ngavapuwe chikafu pajechetere pasina kutsaura vanhu pane zvematongerwo enyika, inyaya dzekodzero. Uyezve vanofanira kuti vatongotaura chokwadi nekuti dzimwe dzenguva tinozviparira tega mamatambudziko emuZimbabwe ari kubva pane zvematongerwo enyika, haasi kubva kumunhu kwete. Kureva kuti kana tichida kuapedza tinofanira kuti tibate nyaya yezvematongerwo enyika, nyaya yezvemari, nyaya yekuti vanhu vawane chouviri, nekuti iko zvino vanhu vakawanda vari kutambura asi vangadai vachikwanisa kuzviitirawo vachiwana chouviri. Asi kana nemamiriro ekunze pane zveupfumi zvinenge zvichiramba, vanhu vachiedza zvichiramba, zvinofanira kuti zvitaurwe izvozvo kuti nyika yeZimbabwe iwane nzira yekubuda nayo muchikwitiri chatiri.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDhewa Mavhinga, vanovawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu, vachitaura vari muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vaimbova sachigari wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa vaTemba Muliswa neZuro vakati vagari vekwachiyadzwa vanofanira kutaura nehurumende kuti iremekedze mutongo wedare repamusorosoro wekuti kambani yayo yeCDC iri kuchera mangoda kwamarange zvisiri pamutemo. Loida Moyo anotipanyaya inotevera.
Vamuliswa vaudza vanhu vapinda mumusangano weDiamond Ndava kuti vapikise kusatevedzwa kwechisungo chedare repamusoro chakaitwa muna 2016 chekuti kambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company ZCDC isaiti mabasa ayo munzvimbo iyi.
Zvatinenge tatenderana chisungo chekomiti ndecheparamendi. Parliament inomirira vanhu. Chero ndiri chairman, siri chairman ndotofamba nazvo. Ndosaka ndauya kunoko ndichitaura kuti parliament yakati ZCDC ikambani isina kunyatsotangwa zvakanaka. Nezvakadaro haifangi ichioperator. Ngaivharo.
Vamuliswa vati zvakatarwa nedare zvinoda kuti vagari vabatane pamwe chete votaura nehurumende kuti chisungo chedare chiremekedzwe.
Inopa vanhu simba ende toda vanhu vekumanikaland. Vaende. Ndipo panofanira demonstrator. Ini ndiwo mademonstration andinojoina akadai aya. Anoti pasine hore, upfumi hwedu ngaurambe huri hwedu. Nekuti vanhu vemanikaleni havangarambe vachingotambura. Ivo vanhu vari kubva kunze uku vachingotora upfumi. Hapana kana airport yakanaka, hapana kana zvikoro zvakanaka zvaiso kana zvipatara chaizvo chaizvo. Kungoenda kwane ZCDC kungovhara vanhu kumeso kuti taita chakati, taita chakati, taita chakati, asingazive kuti kuvhara vanhu kumeso ndiani.
Mashoko avamuliswa anotevera mutongo wedare reSupreme Court iyo yakarasa chikumbiro cheZCDC. Vatongi vedare iri vatendai uchena amai Antonia Guvava navabhara Patel vakabvumirana kuti vaiva gurukota rezvemigodhi panguva iyi vaota chidhakwa pamwe chete nekambani yeZimbabwe Mining Development Corporation vakanga vatadzapo vakabvisa mbada diamonds nechisimba kunzvimbo iyi. Vatongi ava vakatiwo ZCDC haina mvumo yekuramba ichichera muminda yemangoda. Mumwe mugari wekwamarange vamishikisunguro vati vanowirana nemaonero avamuliswa.
Inini ndinorwadziwa nazvo nekuti ZCDC nazvino haisi kuteerera zvakataurwa nedare repo. Tirikuona kuti kuzvidzwa kwedare pfungwa dzangu dziri dzokuti dai zvaibvira tione kuti tore matanho epamusoro tende kuona Speaker of Parliament kuti sei chii chiri kuipa kuti isateerera zvakataurwa nehurumende zvakapiwa kwairi endiyoramba ichingomaina ichimora pasina chatiri kuwana as community. Semacommunity tinotarisira kuti pave neshanduko. Izvozvi mukaona svondo rapera vairova vanhu vachivarumisa nembwa. zviri kutirwadza zvekuti kambani yakanzi haifano kumaina asi iri kuramba ichikwadza vanhu nevamwe vachitofa kune four vaitonzwa vakafa vari unconfirmed asi umwe akatoendofika kupekwe
gweta rinoshanda nezimbabwe environmental lawyers association vashamiso mutisi vati mutongo wakapiwa nedare repamusoro havasati vanyatsoongorora kuti vaone pamire nyaya yekambani yehurumende nekuenderera mberi kwairi kuita nekuchera mangoda
mutongo uyu tanga tichida kunyatsomuongorora kuti tinyatsonzwisisa kuti malicenses anga achitaurwa nezvavo anga ari emakambani api malicenses aya anga ari emakambani akaita sana Anjin Mbada ndo vanga vakaenda kucourt saka mangu ma cases if I remember well anga achiri pending saka anenge asati apera kuongororwa nematare saka zvakakosha kuti kana apera kuongororwa nematare then tozoona kuti judgment yacho inenge yakanzi chii saka ndo zvimwe zvakakosha izvozvo kuti tizive
gweta rinoshandira mamutare vadavid tandiri vati zcdc kambani yakaumbwa nehurumende zvechimbi chimbi ikanyoreswa ichinzi yakazvimirira yoga asi hurumende ine sheya mairi musangano uyu wapindwa nevagari vanobva kuada Transau kwakatamiswa mhuri kubva kwamarange vamwe vekuchimanimani uye nenzvimbo dzakapoteredza nyanzvi dzapindwawo musangano uyu dzikapawo pfungwa dzadzo pamusoro pekushandiswa kwemangoda kubatsira vagari nenyika yose pasina kukakavadzana ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo
Zvino tombotarisa musoro wenhau iri mapepa nhau emunyika totanga nepepa nhau reHerald rinenyaya yekuti mutungamiri wekereke yeUnited Family International Church kana kuti UFIC vaEmmanuel Makandiwa vari kupomerwa mhosva yekuva nechekuita nekupambwa kwevanhu vashanu ava vakazotochwa vachipomerwa mhosva yekuba goridhe kumugodhi wavo weHavila Gold Mine kwaMutoko uye nyaya iyi inonzi iri kuferefetwa nemapurisa touyawo kubepa nhau rechronicle rine nyaya yekuti muzinda wezimbabwe kusouth africa waramba kuti wange uchigadzira mapepa emumwe murume anonzi akamutswa kubva muvakafa nemusi wesvondo kusouth africa nemumwe anozviti muprofita vaalf lukau vekudrc vane kereke yealleluya international ministries musouth africa topedzira nekutarisa zviri mumapepanhau epaindaneti bepanhau rezim live rine nyaya yekuti zvimwe zvizvarwa zvekuzimbabwe zvaida kupotera mucanada zvakanyimwa ugaro munyika iyi mushure mekunge pabuda umbowo hwekuti zvaityora kodzero dzevanhu zvichishandira mauto ezimbabwe national army mudzimai nemurume ava varichard tapambwa namai stenzia tapambwa vave kutarisirwa kudzoserwa kuzimbabwe topedzisira nekutarisa zviri mubepa nhau renewzimbabwe.com rinoti hurumende yaburitsa muusungwa mukuru wesangano revashandi muafrica vakwasi adu amankwa avo vange vambochengetedzwa nevasori kwemaava gumi nemapfumbamwe panhandare yendege yerobert gabriel mugabe international vaamakwa vakatorwa kuhotera kwavo munguva dzemashambanzou kuti vanobvunzurudzwa munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanick mangwana vanoti hurumende yainge iine zvairi kuda kuferefeta kwavari iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno mashoko aya haanei nestudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri
ini ndinonzi Captain Makabe nyaya yangu ndeyekuti vachamisa hongu vari kuda kufamba zvavo vachivhakachira nyika dziri muafrica asi chokwadi chiripo ndechekuti nyika idzi hadzina kana rubatsiro kana rutsigiro rwavanopa vachamisa nekuti tikada kutarisa vazhinji vacho varimo muutongi munyika dzemuafrica vazhinji vacho vakangopindawo muutungamiriri nekubiridzira just like vakangoitwa munangagwa Saka wana kana chonu kwa nsa kubatiri na jawacha misa. Wanu wekuti wanochi nyika zaka bakuruondo, zaka sunungura nyika ndo zinotonga. Zese nyika zirima Afrika ndo umiro zake. Tawacha misa wangu ngunofamba sa wana kana kubatiri wanu wane koko. Just like wanu wakafa mwezi afura mkura vizira. Makafa wanu wakandisa mwona kana kubatiri wakaitwa. Saka ndio ni paine rubatsiro kana runobva ikoko nekuti ZANU-PF ipati inongoti iyo ndinofana kutonga. Saka zvina kana kuti zvichachinja zvakungoda unamata chete.
Makasimba here vateereri maorganizers SA Studio 7, tinoda kutaurawo ndichiti kuri kufunga kwangu nekuona nemuonero angu nemazira angu. Nau iri munyika yedu yeZimbabwe chinoitika ndechekuti wana wasi kuona kuti nyika yeZimbabwe yao one party state zvisiri kutaurwa asi ndo zviripo. Nyaya iripo ndekuti any opposition is being crushed. Hawasi kutaura awaivo pachokwadi kuti hamubvumiri kustrike. Hawasi kuzvitaura ba muruzongona wako ekita because vanhu vari kupinda munyaradza mastrike yakaya masoja. Soldiers works with command. Soja anongo command onzi enda unomisa vanhu. Musoja akanzi jambo haabvunzi kuti hau hai. Saka musoja akanzi enda unomisa vanhu vari kustrike yakaya haabvunzi kuti ndonouraya here kana kuti anonoita zvinoita kuti strike iyo imisa. Saka musanyanyonetseka nekuti zvazodii. Ende chimwe chinhu chamunofanira kuziva ka politicians are damn blast liars. Wakaona kuti manyepa awaya abatwa ka they will lie again. Munonyepirwa futi sezvawakaita zvekuti hanzi pane vanhu vakaba uniform dzemasoja. Nyaya iyo nenyaya yekuti hapana anozviita follow up kuzvibvunza. Saka vanoramba vachinyepa futi next time panonyepwa futi. Saka munotaura kuti uniform dzemasoja dzakabiwa pamazuva emaelections aya dzobiwa futi apa pastrike muchiona dzichabiwa futi. Saka dzicharamba dziri dzekungobiwa nefuti dzai dziri kubiwa. Saka patooneka kakachikwata kanogara kakangoba uniform nemufuti dzacho zvimwe zvinhu katakananga chaivo chakuka ndakutoona kuti matoks ari kunzi matoks aivaya chamisa akaida kuiswa pakona pokuti akaramba kuita matoks ayakaya akaramba kuvajoina MDC iri kubhanwa. Nyaya iri kudai varoda kuti ibhana they want to ban it. Munongo panongofuma pakabuda paherald kunzi MDC is abolished nekuti yaramba kuita matoks. Saka hatichadi kunzwa munhu anotaura nezve MDC futi ubva wangoti furusto.
Ruseko muri Studio 7 tinotenda nemashoko amunotipa pakati penyika ino yeZimbabwe nemaomero akaita zvinhu kudai. Dai vaivo vamunangagwa vacho vasinungura mwoyo wavo vataura nehama yavo chamisa zvinhu zvione kumira bhoko zizvezvi vanhu vari kurohwa.
Inini ndiri South African ndinoti ngavaregere kuuraya vana veZimbabwe because ivo vamunangagwa vacho kuti vazi ndi president inyaya yevanhu ivava iyo mauto iwavo kuti ange ichiti president Munangagwa inyaya yevanhu ivava vakavhotera vichiti vakawina pamavhotsi handiti kuvhoterwa nevanhu. Chamisa mwana womuZimbabwe kunyange akanyakukonzeresa mhirizhonga vanhu ngavapiwe panishimendi mushwapo unorwadza wekuti mangwana akatumwa arambe ukamuuraya pana zvawapedza wekutokonzeresa mhirizhonga yakatokurisa because mwana kana atadza ari pamuzi unotora shamodini womushwapura wamuranga kuti mangwani asazozviita zvakashata manjikuuraya kuna zvamwapedza
wazivai vakuru. Ni ndinoda kuti nerimwe remazuva ka vose vari kutaura kuti nyika iri kutadza kubudira nemasanction. Nyika iri kutadza kubudira nemasanction muvabvunze kuti patakaita unity government nyika haina kusumukira here economic wise. Ko masanction akanga abvisiwa here? Toda kuti tinzwisana. Handitauri zita ronga ndiranga bati ndikamukanzwa ndichitaura somutunzwa kuti ndiri mwana weZimbabwe mwana wevhu. Vabvunze vese roti masanction kana achinzi targeted sanction. Zimbabwe is allowed to export to UK. Zimbabwe is allowed to import from UK. Zimbabwe is allowed to all over. Hapana kwairi kurambidzwa. Imimi kana magona kuchengetedza vanhu venyu. Nokuti ndianiko muvakidzani wepanexdo angafara mwana wemuvakidzani wake achingosvimamiso dzenguva nenguva. Anoti hako baba munotadza kugara zvakanaka nevana venyu.
Tinotenda zvikuru vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzira kuti mungoti gaga kuti torewo vateereri vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba kana kutuka. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gweta remutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaMichael Cohen nasi vari kutarisirwa kupa uchapupu kudare reCongress vachiroverera vaTrump. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti izvi zvinogona kusvibisa zvakanyanya vaTrump avo vari kuferefetwa panyaya yavari kupomerwa yekuti vanogona kunge vaidyidzana neRussia muna 2016 kuti vakunde musarudzo. Mune imwewo nyaya, mutungamiri wenyika yeNigeria vaMuhammadu Buhari vakasarudzwa zvakare kuti vatungamire nyika yeNigeria kwemamakore mana mushure mekunge bato guru rinopikisa rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navaAtiku Abubakar ramboedza kuda kumisa kuverengwa kwemavhoti richiti ainge abirirwa. America neMozambique dzave kunetsana zvakasimba nezvekuti ndiani anofanira kuisa muusungwa vaEmmanuel Chang, avo vakasungwa muSouth Africa vachipomerwa mhosva yekuita zvouori muAfrica, North America, Europe neAsia. Vakasungwa panhandare yendege yeOR Tambo muSouth Africa mushure mekunge America yati iri kuda kuvabvunzurudza. Asi Mozambique inotiwo iri kuvada kunyange hazvo yainge isati yaendesa mapepa kuSouth Africa. VaChang vanonzi chizvarwa chekuMozambique vanonziwo vakakweretesa hurumende yeMozambique mari yechikwereti zvechikiribidi zvasiya nyika ichitatarika kugadzirisa zvivakwa zvakaita sezvipatara nemigwagwa. Nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kutarisa kuvhotwa nezuro kwakaitwa nedare repasi reHouse of Representatives richiramba kutambira danho remutungamiri wenyika vaDonald Trump rekuzvipa masimba ekuvaka mudhuri pakati pemuganhu weAmerica neMexico. VaTrump havana kukwanisa kuwana mari yavaida mubhajeti renyika rakapasiswa neHouse of Representatives neSenate zvakapa kuti vade kushandisa masimba avo emutungamiri wenyika. Asi dzimwe nhengo dzeparamende dzichitungamirwa nevanopikisa vemaDemocrats dzakati vari kutyora bumbiro remitemo. Nhengo dzedare mazana maviri nemakumi mana nemashanu 245 dzakavhota dzichipikisa vaTrump, asi dzimwe nhengo zana nemakumi masere nembiri 182 dzikavatsigira. Nhengo dzebato ravaTrump remaRepublicans gumi nenhatu dzakavhota nemaDemocrats dzichivapikisa. Izvi zvave kureva kuti dare repamusoro reSenate rave kufanirawo kuvhota richiziya nyaya iyi. Asi vaTrump vari kuvimbisa kuti dare reSenate rikasavatsigira vachashandisa masimba avo kuramba zvinenge zvataurwa nematare maviri aya kana kuti veto power. Izvi zvinenge zvoreva kuti vanenge vasina kugutsikana vanenge voenda kumatare edzimhosva. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi, nhasi tiri kuita hurukuro nemuimbi wechidiki Malax uyo ane kambo kanetsa kaakaimba naRocky kanonzi Wakanda.
Mandla katuli.
Makaberekerwa kupi?
Kaberekerwa kumavhuku.
Kostari kuti mandla iri negere chindeere sei?
Eh, mbuya wangu ndo vakandivazita vanga vari mudevere.
Takaona mazuva apera apa mamine video yenyu yanga ichinetsa yekasonke kudona. Yakatambirwa sei? Makafara here kutambirwa kwakaita?
Ya, pa video chinhu chandakangoitawo mukufara nekuti yanga ingori cover muridzi wesong chaichaye ekusouth saka ndasina kunyanya expecta zvakawanda sreki but ndakazongoona zvatokozara yatongoenda viral.
Malanzi marango malesho. Yeah, yeah. Oh.
Mune mamwe madamba refera makaburitsa imimi.
Ya, ndine 3 ma album nema singles.
Tichitarisa iro gore ra 2019 zvii zvamakatirongera?
Takaronga music chake ichipinda mwani inonakidza nema videos akati wandei.
Muri kuburitsa damba refu here, masingu here, zvakabvira sei 2019?
Ya, kuburitsa riri damba refu. Masongs ese achange ari ndine mafeaturing. Saka ichangova Malax and Friends compilation.
Ndevapi vamwe vaimbi vamuri kutarisira kuti munge muchiimba navo?
Like izvizvi ndakaita singu naRogi Kanda ndo ichangoburwa. Chake ndinada Sani Makalima, anakuonika Mbarame, anakuliswa Tasi, anagetite, anasekalas, avangosiyana-siyana.
Sei mafunga kuimba nevaimbi vakawanda-wanda?
Chinhu changa ndakagara ndakarongawo kudhara kuti ndinozoitawo albhamu raangoficha-ficha vanhu vakasiyana-siyana, ingori compilation.
Saka kamakarowa naRogi aka kari kutambirwa sei?
Kakufarirwa zvisingaite. Zvisingaite chaizvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Malax nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinokugabishira baba. Maita ndivi.
She's a black woman from Africa, Wakanda, from Africa, Africa, yeah, Africa, oh, Africa, yeah, Wakanda, Wakandira.
Aiwa, nako kambo Wakanda kubva kuna Malax naRogi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Vatereri moswera zvakanaka, musakangana kuteerera nhau dzedu na 7 PM manheru. Iko zvino ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele naStandekile Muhlanga. Tosangana zvakare mangwana mangwanani na 6 AM.